Zvichitevera kushomeka kwehuwandu hwevanhu vari kunyoresa kuvhota mumatunhu ose munyika, Studio 7 yataura nevagari vemuchinhoi, Kariba neHurungwe kuti tinzwe maonero avo kuti sei vanhu vazhinji vasiri kuenda kunonyoresa kuvhota uye kuti chii chiri kuita kuti vamwe vade kunyoresawo kuvhota. Mumwe mugari wemuchinhoi, Vanowe Mazani, ava vakanyoresa kuvhota vanoti kunyoresa kunovhota nekuzonovhota zvinopa vanhu mukana wekusarudza vatungamiriri vavanoda uye kuti pave neshanduko yavanotarisira munyika.
Ndoona nge kuvhota kana kuregister kunovhota kunobatsira pakuti izvo ndokutoti tikwanise kuunza shanduko yatiri kushuvira kuti ive iripo.
Muzvari Chipo Nyama vekuHurungwe vanoti vakanyoresa nekuda kuzovhota kuti vhoti yavo iwedzere pane mamwe ebato ravo kuti rikunde zvine mutsindo.
Vanowanda vanowedzera kuwanda mavhoti chenowandawo dandikawo zvangari nevhoti yangu vanobva wedzerawo.
Vamazani vanoti dambudziko guru ravepo nderekuti vanhu havachisina chivimbo nesarudzo munyika. Vamazani vanoti vanhu vasinganovhoti vanenge vachitovhotera vanhu vavanenge vasingade sezvo vachizosarudzirwa vatungamiriri nevanenge vanyoresa nekuzonovhota.
Kunyanya kana vari vanhu vemutauni kudaiso, isusu tikana tikasanovhota zvorokuti kune vamwe vachativhotera. Kunyanya ivava vekumaruhwava.
Asi mumwe mugari wekumakonde, Vanomo White, vanoti havana tariro yekunyoresa kuvhota sezvo pasina shanduko iri kuunzwa nesarudzo munyika.
Last time ndakavhota chinzi kavhota tinopiwa chi unoona vhoti ndinochinja zvinochinja kana life yako kana kuti your life changes kana wavhota patavhota manje pointless kuti unovhota kwandiri nisekuona kwangu hapana chinochinja so far pane zvachaita kubva 2013 kusvika pari zvino hapana chambori chachinja kwandiri.
Kune vamwe vedzisvondo vanoti havaende kunonyoresa nekuti havavhoti sezvo zvichipesana nemitemo yemakereke avo. VaAnanias Mushipe vanopinda kereke yezvapupu zvaJehovha vanoti havanyorese kuvhota sezvo vasingabvumirwe nemitemo yechechi yavo.
Kusave kusapinda mune zvekusapinda kusabatanidzo mune zvematongerwo enyu. Ofishi Johani 5:1 inotaura kuti vakristu vechokwadi vanoonekwa nekusabatanidzwa mune zvematongerwo enyika. Saka zvino zvematongerwo enyika zvinobatanidzwa zvekare mukuvhota zvekare. Saka isusu hatitobvumirwa kuti tivhote.
Vamushipe vanoti vanobvuma kuti pane kutonga kusina kururama nekudaro vanoti vachanamatira vanhu vose pane zvavanenge vachiita.
Government yedu yatonga zvakanaka here kana kuti haina kutonga zvakanaka? Bhaibheri rakagara rataura kuti pachave nevamwe vachatonga nekusaruramisira. Asi imimi kana muri vakristu musabatanidzwa mazviri. Zivai kuti kuguma kwakuita se kwakusvika. Saka imimi rambei muchitsungira pamutemo yenyu yamunayo. Takatambudzwa sei but izvizoti kununurwa kwave pedyo.
Mushandi weZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC vaDavid Mbaira avo vanoita basa rekushambadzira kuti vanhu vanonyoresa kuvhota mudunhu reKariba neHurungwe vanoti vanhu vanofanirwa kunyoresa kuti vakunde musarudzo.
Handei tinoregister kuvhota ikodzero yako. For you to win it, you have to be in it. Muchazvade kunyeperwa.
Nyanzvi yezvesarudzo nematongerwo enyika vaDanford Cherima vemuchinhoi vanoti kunyange munhu achifunga kuti haana chekuvhotera anofanira kunyoresa nekuti panozoitwa sarudzo anenge ave nemamwe maonero nekuti zvinhu zvematongerwo enyika zvinoshanduka shanduka nekunakidza kana nguva yekuvhota yakwana. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndine Arthur Chigoriwa.